Mangwana nyaka naka wachereri tinosanga na zvekare mangwana nyanasi uri musi wechina kurume 19 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vatinotangira navo live paFacebook page yedu, ndinoti tichakuzivisai patinotangidza zvekare. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa rePeople's Party rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazukuru. Mutungamiri wenyika ari kushorwa kuti ange asingafanirwi kuenderera mberi nokuvhura madiridziro ekunyakomba senzira yokuratidza kudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru webato rinopikisa rePeople's Party vaWalter Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kudzorera nyika sure uye vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nezvizvikuru zvavo kwete kutonga nyika. VaMuzembi vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vari kutadzisa nyika kubudirira nekuti zvirongwa zvavo hazvienderani nemamiriro akaita zvinhu munyika uye zera ravo harikwanisi kuendesa nyika mberi. VaMuzembi vati zvekare Zimbabwe ine vanhu vechidiki vane pfungwa dzakadzama uye vanokwanisa kusimudzira Zimbabwe iyo vanoti yakaparadzwa nevatongi vabva zera vasikakwanisi kudzidza zvinhu zvitsva zvinoenderana nevanhu vazhinji uye kuziva papire nyika.
Isu People's Party, our position is very clear and emphatic. Nguva yekuti vaMnangagwa vachiregeza basa yakakwana kudhara. Inguva yekuti tichipa generation yevechidiki mukana wekuti vasevedzese njere dzavo dzakapinza kutungamidza nyika kuiendesa mberi. Kwamuri ikoko kuAmerica, vana Obama vanotungamirira maekonomi ari kuma 2 trillion, 3 trillion, 4 trillion vakapinda mumahofisi vana ma 44 years nokuti ndo vanenge vachakapinza njere. Njere ndo pedzine zvisiri kukwanisa kusenzera nyika. Kana munhu even mubhaibheri wavo wasvika makore makumi masere, vanoti even zvaunenge uchitsenga chaizvo zvinenge zvisati chanzwisisika norurimi rwako. Zvaunenge uchinzwa chaizvo chaizvo, unenge uchinzwa kana vanhu vachiimba kwayo apa, unonzwa kunge kana vachiita Jerusarema unonzwa kunge vari tangororombe. Izvi zvinotaurwa zviri mubhaibheri izvozvo. Saka pane mizerawo yokuti ukandituma handirambi haisi 8 years. Pane mizere yekuti mukatituma mina muchituma munhu kuti enda unotitenzera haazi ma8 years. Ma8 years ndokuchengeta vazukuru. Kana une purazi rako zvakaita vaMnangagwa kushewood kuya kuya, unoona kuti ndokune njere dzavo ikoko kunyaya dzoumaster farma. But master country yokurana nyika, aiwa kwete, apa vashotegwa.
Imi bato renyu riri kuda kupa vanhu chinyi? Chii chamuri kuofa vanhu chisipo iko zvino, uye makasiyana papi namamwe mapato ese aripo?
Ichonho chokutanga munyika mega mega, mukashaya kubatanidza vanhu hapana chinofamba. VaMnangagwa vakapuwa mukana wokubatanidza Zimbabwe muna November 2017. Munhu wese akati aiwa even matorero aita nyika nefuti tinombokoshiwa kana ari kuda kubatanidza vanhu. Ndokukoshiwa izvozvo ndokutanga kubambrana na vanhu. Saka nyika ibambo bambo zvomunongoona imi. Ndosaka tiri ku exile vafana vanachamisa vari munyika vari kutadza kana kuita misangano kuti amobilize party yake ikwanise kunge ichikambena ichiita zvinobvumirwa pamutemo. Nyika iri kutongwa nemapurisa namasoja zvitongoziva kuti kana usina permission yaivavo haugoni kuita anything muZimbabwe, whether kubusiness kana kuti kuri zvematongerwo enyika. Saka isu chetinovimbisa vana veZimbabwe chokutanga tanga chetinoziva isu ndechekuti kana nyika isina kubatana haimiri. Kubatanidza vanhu ndo musimboti wokumhanyisa nyika. Saka kuti uri MDC, uri ZANU PF, uri People's Party, kana tasvika panguva yekubatanidza nyika kuti titarisane nemabhinduko etine takatarisana nawo, mutungamiriri wenyika ndiye wega unokwanisa kupuwa mhosva kana kusaipiwa kuti watadza kana kuti wakonewa kana kuti wagona kubatanidza nyika. Saka that unit iyoyo haipo. Even tichitanga nyika ino Zimbabwe tainge tine tsumo yokuti unity, peace and development. Kana pasina unity hapana runyararo. Nyika yedu harina runyararo. Nyika yedu ine ivhu riri kuchema nokuti rakamwa ropa revana veZimbabwe vakawandisa kubva kugukura hundi 20,000 people kupinda munana Muramba tina vanhu vachiputirwa dzimba kusvika munana August 1, 2019 pano pane Zurab kusvika munana January 17 iropa chete ninge richingosinira richipinda muivhu reZimbabwe. Iroro roda kugezwa. Rogezwa sei? Rinogezwa nokuva neudzamu.
Udzamu hwamunoreva ndohwei uye dene manga muri mutungamiri wenyika. Chii chekutanga chamungada kuita musati maita zvimwe zvese?
Udzamu hwokuziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Ziva kuti chokutanga munyika chounofanira kuchiita kana uri mutungamiri kubatanidza vana veZimbabwe. Weta one nation, one Zimbabwe. Kana wangodaro wakuenda kuchinano chechipiri. Chinano chechipiri kana wabatanidza vanhu it means pane runyararo. Kana mondokumbira rubatsiro kunzoko haisiri nyaya yekuti uinira nekwake, uinira nekuku, uinira nekuku. Chindotaura ngano dzakasiyana. Vanhu vanoda kubatsira vanhu vanosvika neshoko rimwe chete. Ndo chinotarisirwa kunzoko. Uye Zimbabwe nechikwereti chainayo vahwande chokuma 12-13 billion hachigoni kuregererwa kana mumba menyu mune bopoto nokuti havazi kuti mangwana unenge ari mupawa ndiani. Handiti mazviona. Hachigoni kuitwa rescheduled nokuti munee muchirwa havazi kuti mangwana ndiani unotakura mutoro wacho. Handimopaona.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Party vawota muZembi vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushoropodzwa nevamwe vezvematongero enyika avo vari kuti vaisafanirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuvhura madiridziro ekunyakomba kunyanga nezuro senzira yekuratidza mhuri yeZimbabwe kuti vari kutora nyaya yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kana kuti coronavirus zvine udzamu. Izvi zvinotevera mashoko avamunangagwa nechipiri ekuti hurumende yakange yave kuzorambidza kuungana kwevanhu vanodarika 100 panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoongorora nezvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafare Maguhu vanoti kunyanga kwakaungana vanhu vanodarika chiuru zvekuti havaoni chirwere ichi chichimirira musi wa20 kurume uri kutaurwa nemutungamiri wenyika kuti ndipo pachatanga kushanda mirayiro yavo. VaMaguhu vanotiwo vanoshamisika kuti sei vamunangagwa vakataura musi wa20 kurume vachiti chirwere ichi hachina anoziva kuti chinosvika munyika riini. Ngati nzwei urukuru yavaita
na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Urongo Jonga uno nyadzisa zvikuru. Zvino kubudisa pachena kuti State of the Nation address yavo yavakataura kuti chirwere checoronavirus rava dambudziko guru ravira nyika. Uye kuti zvavanga vachitaura vachitiwo vakuzovana kana kuti kumisa magungano evanhu vanodarika zana kuti vasaparadzire chirwere, vanga vachingotaurawo kuti vangoitawo zvekuitwa nevatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa, but ivo vasiri kurevesa kana kuti vasiri kutogonzwisisa kuti chinonzi state of disaster chii, uye kuti zvinhu zvavari kutema zvacho kuti ndo zvinofanira kuzviteedzerwa nevanhu zvinorevei. Kuti vabva kutaura izvozvo, the following day vakunounganidza zviuru nezviuru zvevanhu kunyanga tichingori muZimbabwe imwe chete yavakataura iyo kuti vadeclare national disaster, uye vaisa zviga zvekuti vanhu vasaungane kuti chirwere chisapararire. Saka chinhu chinonyadzisa kuti mutungamiri wenyika ari kutyora zvinhu zvaakataura iye wacho.
Asika takanzwa vamunangagwa nezuro vachisimbisa nyaya yekuti vakati vanhu vasaungana kutanga musi wa20.
Mashoko akataurwa navamunangagwa ndeyekuti ndingakote zvavakataura muchirungu, vakati gatherings of more than 100 people stand suspended for the next 60 days. Muchishona zvichireva kuti magungano evanhu vanodarika zana ambosendekwa kwemazuva 60 days anotevera. Havana kutaura kuti zvichazotanga musi wa20 nekuti dambudziko ratovanaro kudhara. Saka vakatoti from immediate effect they stand suspended. Saka ayo mashoko evanhu vaakuda kungoedzawo kuti vazore lipstick pamiromo yenguruve, asi mhosvo chaiyo yatoparwa.
Saka tingati here hurumende haisi kutora chirwere checoronavirus ichi kana kuti dambudziko iri zvine udzamu?
Ndo zviri kuitika chaizvo Jonga, havasi kurevesa. Ndingakupemenza nisi yakati kuti inoratidza kuti hurumende yeZimbabwe haisi serious panyaya yekurwisana necoronavirus. Chekutanga, pane munhu akabva kuChina akauya muno aifungidzirwa kuti ane chirwere checoronavirus akabva ashira muno. Hurumende yakaripota ichiti Mutare woman it's on record. Kusvikira wemapepanhau abvunzurudza ndo pakazonzi anenge kuChina. Havana kuda kubuda pachena. Tine makesis akawanda evanhu vari kunzi vakarwara vakanoadmitwa kuWilkins Hospital, vese vari kunzi havana chirwere checoronavirus. Pari zvino nyika dzakawanda dzabhana kugamuchira vashanyi vanobva kuChina nekunzvimbo dziri kuzikanwa kuti dzaafektwa nechirwere checoronavirus. Asi mashoko avamunangagwa vakati iwo vari kukurudzira vanhu vari kubva kunyika dzakaafektwa necoronavirus kuti vambomire kushanyira Zimbabwe. Havana kuisa bhani yekuti hatisi kuzotendera vanhu vakadaro kuti vapinde munyika muno. Vari kutoita kutonyengererwa kuti dai makwanisa kumboramba muri kwamuri ikoko.
Vafarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vanodzidzisa zveupfumi paDeFi University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inoyambirwa kunzwisisa kuti yatove pasi pechirwere ichi kunyangwe pasina murwere anacho munyika, nekuti mabhizimisi evanoshanya vemahotera nevanotengesa zvakabikwa vatove kunetseka nekushomeka kwevanhu vanovatengera.
Ndinoona sokuti chirwere ichi chaipa chaizvozvo kuti kana vari vunoku kunana America vano chienzanisa nechirwere cheshura matongo pachakatanga, kuti hachina pachinozonzi apa hachisviki kuZimbabwe chinosvika. So kusvikawo chakangoita kune dzimwe nyika. Tapiwa nguva yakareba sevanhu veZimbabwe yokugadzirira. Tapiwa nguva yakareba vanhu vokuZimbabwe yokudzidza zviri kuitwa kune dzimwe nyika kuti tizviitevo izvozvo, nokuti chirwere ichi sokusvika kwakangoitawo cheshura matongo chero kwatakabva chinosvika. Sokuona chatova pamukova chaipo pedu panana South Africa apa chavapo. Saka zvandino kurudzira vanhu vomuZimbabwe ndezvokuti ngavateerere zvavanovudzwa nenyanzvi. Hurumende ngaiti zuva nezuva sezvinoitwa hurumende dzovuno kumagavhena wovuno uku, zuva nezuva vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti asvika papi, vanoenda pamberi pavanhu vachivabudza kuti chii chatinofanira kuita mugadziriro yekuzosangana nechirwere icho chichi. Asi kusvika muZimbabwe chinosvika chete. Tikatoti sure imwe nzira kana taakutarisa kunyaya dzoufumi hwenyika zvichienderana nechirwere ichi, tikatoti chatosvika chirwere ichi muZimbabwe, maeffect acho tinoona kuti mahotera, tourism industry yaafektiwa chaizvo. Hakusina vanhu vachaenda kuZimbabwe. Tinoziva kuti ikonomi yedu inowana mari yakawanda kune dzimwe nyika yaus dora yatinochemera. Zhinji yacho imwe inobva nokuna matourist ava vashanyi vanopinda muZimbabwe vachizoenda mumahotera vachizotenga zvikafu, haichiri kuwanikwa mari iyoyo. Saka nyange chirwere hacho chaicho chaisvika muZimbabwe, asi maeffect acho atosvika.
Kana makatarisa Zimbabwe pachayo, munoona sekuti ingakwanisa here kuzvidzivirira pachirwere ichi?
Zvino tinetsei muZimbabwe kuti ikwanise kuzvidzivirira. Chiri kutinetsa muZimbabwe ndechekuti health system yedu kunyaya dzezvitano uku zvinyekenyeke sokuziva kwedu tose. Chimwe chinotinetsei zvekare ndechokuti ikanzi yasvika muZimbabwe macho inogona kutora nguva pamwe isati yatest, munhu asati atestiwa. Taiwa kuti kuvhik force kunotiva kunosvika vashanyi vakawanda ikoko vangangoviya nacho, havasati vava namatesti kits acho kuvhik force ikoko. Saka tikazvitarisa futi kuti pamwe nokushayikwa kunoita magetsi ike zvinezvi, kufamba kunoita information yokudzidzisa vanhu kuti chii chatingaita, kune kwaakunonoswa nenyaya yematambudziko atinawo kushaya chii, okushayiwa magetsi okuti vanhu vangaona TV kana kuteerera kudziredhiyo uko. Saka dambudziko rinoitika chairo kana chirwere chikanzi chava muZimbabwe chichipararira kuvanhu chichikwanisa kuuraya vanhu zvekare, nokuti zvipatara zvedu zvinyeke nyeke sokuziva kwedu tose. Saka chatinofanira kuita savanhu vavona zvachaita chirwere ichi kune dzimwe nyika ndechokuti ngatitarise kunyaya dzoutano.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDe Vry University kuOhio muno muAmerica, vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanhau reHerald rinoti nezuro paramende yakamisa misangano yayo kwemasvondo manomwe, uyo ikamisa kufamba kunze kwenyika nekunzwipa kwemhosva mumatare, ichiedza kuedza kumisa kupararira kwechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Hurumende inoti ndedi yuzi hurumende inoti magweta evaimbove gurukota rehurumende panguva yekutonga kwavamugabe vasevyakasvikuwere vakumbira dare rezimhosva kuti jaji anofanira kunzwa nyaya iyi amai Ibzi Mushore vasatonga nyaya iyi. MuNewsday, sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa vanyorera gwaro kumutungamiri wenyika kuti vabvise pabasa gurukota rinoona nezvemari vamuchudi Ncube, vachiti vaNcube havazivi zvavari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ya, nenyaya yavamugwadi vamuri kungopa nguva yakawanda. Nyaya yemasanctions, vakadzinga varunguka vakasara ndo vaiva nemacompanies vakainda vakati vanozvigona. Corruption ndo yauraya nyika, nekuti kana paine corruption nyika haisumuki. Aba apa hatongwi akangonotongwa anobudiswa. It's a vicious circle. Varinga ingochinjwa madepartment vachibadzi feels rich. The government is poor. Vari kungozadza matumba angoda kudai anongoita zvaanoda. saka zvema sanctions izvi zvari kutaura ka the secondary issue the initial my initial stages ndeikuti why is it that ivo vachava vari rich ivo nyika isiri rich ukaenda kwese kunotoona kuti vanhu vakapfuma ndo vanoita zvavanoda imii maakuti kwanzi ivo vakuti masanction vakungo blame iko zvino vari kufarira kuti coronavirus yavo ya because ivo vanoziva kuti they are safe because they can just acquire maybe mishonga kwavanoda kuene zviri possible kwavari nokuti mari vanayo vakachipa izvo zvimabhondo zvichishandisa mabhondo vanoziva kuti haisi mari ivo vachipora mari so they are playing mental games with us vanhuvava a time is ticking mari vano kuzviona.
Hey, first to decision, Mom Cassie. In the long motor or Sangananganga no one is an Lutangana Wamnanga. Hey, Wamnanga got no Kumdiro put the Pomonanga Mishi, Taura Nevano, I did the girl. Timbo Mira is my jokes. Taura is named the Sanya Gumdi. Put the Zuma jokes of Putti and one in Zara won't go secure and it's like you don't put what the name runs with the owner and secure. My jokes of name is Shida. Taura is of the Chicago Shuan was saying you go and I was in Kuta. Chirwere checoronavirus chorapwa sei kwete mafanisi izvo mafanisi chimbosai kusaiti toya kuna opa muchinguri kana usina zvekutaura naye opa kunyarara zvimene kunyatsosvura muromo kuzasi nekumusoro kusataura zvisine basa chirwere chakadai kuwana wakabva kunyika dzakatemera zimbabwe zviramo hachina kutangira kuchina here kwauzoita kuna vamanguja pamaka adresa mari yenyu yatika muchitaura muchiti ikatadza kushanda 1:1 neUS handiti tosiya basa manje yatadza kushanda kwenguva yakadii uye muchiri kuitei muofisi macho imomo mungangofa ngoti kambani yakadai ndiyazoita kuti mari idoni ndiyazoda yakadai hamungaenzanise mapepa pepa hamunongotora muprinta nemari inoshanda pasi rese mapepa enyu anoshanda muzimbabwe chiti kumwe kwaanoshanda ndekupi kumana tinyareiwo musatamba nevanhu muchidaro musatamba nevanhu muchidaro mibayiro yenyu muchaiona mwari ari kuzviona zvese zvamuri kuita izvo ende uye mucharangwa iwe muchazorangwa kekupedzisira namwari muchiti muri kuranga vanhu imi ndatenda zvangu indoitwa zireni papretoria
kwazvekwazvekwazve maa ini ndoitwa vhota komuchinamurira zvamunri pacape town apa ini ndiri kubata nemashoko amai muchinguri avakataura kuruzhinji rwevanhu kuti coronavirus iri kuranga hatizivi kuti kana yakuti dai somuno muafrica kuchiri kuranga here kana kuti mashoko amai muchinguri aavake ende zvinoratidza kuti havana hanya nevanhu muzimbabwe dzatswai vakapamba minda muzimbabwe vakaizadza miti isina kana yamuro instead kuti minda irimwe restitution muita imbasa nekuti panyaya tuva tichitandara zvedu takauteerera misi nenguva pamafacebook enyu nepamawhatsapp men nekutendai motoari navhoda pacape town apa
manane mangwanani vashamari vestudio 7 kendwai nebasa rose ramuri kuita munyika yezimbabwe nyangu ndoda kutaura pamusoro pemuri munonzi mugwadi uyu uyu ndo mwana chaichai vatiri kuhamba mbichitaura naye haana chaanombozora pamusoro chinonzi politics mukomana wacho kungotaura chirungu chisina kwachakatarisa politics yacho yakatai nzvisa unofanira kutombodzokera pasi ambonodzidza chinonzi politics kumurume unonzi mugwadi mwana mudiki sereka tina hatingataura naye panhoroondo yezimbabwe haana ekunge atombozivi chinonzi maraizi chii semaone andotoitaini muyu unongomari yakungotaura kungotaura zvisina kwazvakatarisa iyeyeyeyeye kungoimba chirungu noti kuimba chirungu ndokuti tiwe zvozvoti uri kutaura kuti chii hapana kana vanhu hwani chavaitaura vetafodza mugwadiwe hauna kana chinhu chaunotombonzwisisa chose unga utombodzikamiswa hana yako yakanyanya kuzuruka stereka hauna chaunotombozava musuri vanyenzi politics kana uyo uchitaura zvinhu vanotaura izvi kunyange kwakwira mugomo chaa chinhu chaunotaura ichi hatichi hauna chakutombonzwisisa uri kuchemere chii kana mazana chinhu achiiswa achikandwa neamerica imuchiziva kuti mune zvinhu zvenyu munocheme chii garai kana nezvinhu zvenyu muchemi zimbabwe handi nezvinhu zvamaminera dzinawo zvose tinazvo muri kuchema chii chamuri kuchema siyai nezvemazana chenu kugadzirisa nyika tadzirisa nyika yezimbabwe yeuti wati wati hazvina kana nebasa makati munokwanisa kuzviita zviitei
Maswera sei, vashamara mose wepasi DC vinabu. Ini zicharangu ndino ndirikisoni. Ndirimunu zangu South Africa, ndijarara mira zangu ndire muusta. Inini nao yangu ndidango taura, nipa msore pe mdara uyanu zichuenga uyu. Kuti mchuenga, sei, aenda kuko kuchaina kune coronavirus. Mazuo naka mure Zimbabwe kuti vakuru wakuru vacho. Ndiwa nitanga kuchikora mitemo. Iwo president wakatara kuti chimbomirai kuenda kunzvimbo dzine chirwere checoronavirus. Asi akatoenda baginya, kuti hapana zvamunondiita. Ndiri muhombe nini, kwandafunga kuenda kwese ndinongoenda. Munofungidzira kuti dai ndanga ndiri nini ndabvumidzwa kukura ndege kuenda kuChina. Asi chiwenga akaenda sandi. Akumana ka. Aya kuzimbabwe aya ZANU-PF suka aiwa tinozoona kuti aiwa pazanu-PF aiwa ibato remabhuza timu yemabhuza munangu angofunga kungorwera bhora ndikoko ndatenda zvangu
izvo kuitika muzimbabwe izvi pakutoshaya zvava zvofamba sei vanhu vanonzwarira muzoenda kuchina iye chiwenga vanzaenda kuchina saka kutongwa kwapurezidendi kwacho munanga nakagwa kungotaura chete pana kuti aende kuchina ukanobvisa vana variko vari vezimbabwe variko vari kutambudzika vachatobuda sei angori zii aringotenderera nyika yemuma achingoti kake mari dzenyika munakagwai varume vava vasina chavanoziivavo kwavagare pasi nezuro vamwaifarira korona kuti yauraya vanhu ikoko kuchinhasi ko inonzi vanhu havafanhi kuungana vana vechikoro vanonga varingane pachikoro vari kunzi vana vechikoro ngavaende saka vana vechikoro vana kana basa vari kubvunza vanhu ngavaende kuchikoro chete munangagwa ngaite zviri nani ngatiitirewo nani munhu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau nhasi bato rinopikisa repeople's party rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanira kudai vari kumusha vachitamba nevazvikuru mutungamiri wenyika ari kushoropodzwa kuti vaisafanira kuenderera mberi nekuvhura madiridzo ekunyakomba senzira yekuratidza kudzivirira chirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.